manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo zvita 5/2021 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro vamwe vanodarika chiuru chimwe chete vachibatwa nechirwere ichi icho chadzoka zvine mutsindo. Kweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vanochemwa nevanhu vakawanda mushure mekushaya kuSouth Africa nezuro. Kunetsana pakati pevagari nekanzuru yemutare kuenderera mberi panyaya yekupa imwe kambani yekuChina mvumo yekuchera matombo pane rimwe gomo mudhorobha iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu chiuru chimwe chete nemakumi masere nemaviri kana kuti 1082 vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro icho chakaurayawo munhu mumwe chete. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana manomwe nemapfumbamwe kana kuti 4709. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru zana nemakumi matatu nemasere zvine mazana mashanu nemakumi maviri nematatu kana kuti 138523. Mumazuva matatu adarika vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 pazuva. Vanhu mamirioni matatu nezviuru mazana masere nemakumi matanhatu nemashanu zvine mazana maviri nemakumi masere nemanomwe kana kuti 3,867,287 vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamirioni maviri nezviuru mazana masere nemakumi manomwe nematanhatu zvine makumi mashanu nematanhatu kana kuti 2,876,056. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno kana kuti zvikamu makumi matatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro apo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwave kukwira zvakanyanya. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti mimwe mitemo yakadzikwa nehurumende kwemavhiki maviri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi haina zvakawanda zvainobatsira. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakadzika mitemo inosungira kuti vashanyi vambogara kwavo vega kwemazuva anoda kusvika mavhiki maviri uye kuti vavhenekwe utachiona weCovid-19 panhandare yendege. Izvi zvinotevera kupararira kwemhando itsva yeCovid-19 inonzi Omicron pasi rose. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Madzorera vanovawo munyori munyaya dzezveutano mubato rinopikisa reMDC Alliance.
Ina handina shuwa nekuti curfew inoshanda zvakanaka zvakadini kudzivirira kufamba kwechirwere cheCovid-19. Ini sokuona kwangu ndo rimwe rematanho epasi pasi peladha rezvinhu zvinobatsira kudzivirira COVID-19. Hurumende ngaidhile nemasuper spreader events, ngavadhile nenyaya yezupco transport system, ndo muri kubata vanhu COVID imomo. Nemamwe masuper spreader events ngapave nemaclear guidelines okuti kumariro tiri kubvumidza vanhu vangani, kumichato tiri kubvumidza vangani, and so forth. Maclear guidelines tisinganzengi nzengi. Tikadero tinobudirira.
Ko nyaya yekuti vanhu vavhenekwe kumaboda iyi?
Nyaya yekutestiwa kumaboda yakanaka, ngavateste. Asi tokumbira kuti vanhu vatestiwe mahara kana vari vana veZimbabwe vachiiswa mukwarantini wemahara, mukwarantini inosupervisewa nevanhu vedu, mapurisa edu, vachiona kuti hapana vamwe vanhu here vanojamba fenzi kubva mukwarantini nguva yavo isati yakwana yekubuda, nevamwe vanobuda zvine masimba epolitics.
Mungapa muenzaniso.
Isi zvataka mbuona nguva yapfuura iyo. Vamwe vachinzi mashefu angava jambeji quarantine. Zvinopedza vanhu kufa izvozvo. Enforcement yakakosha kuma quarantine centers. Ngavagadzirisewo ma isolation centers kuchaenda vari positive. Nokuti vanofanira kungotongogara ma isolation kwete kuvarega vachienda kudzimba dzavo. Kusvika vasashede of virus. Then vogadzirisa ma treatment facilities edu aveko mudunhu rimwe nerimwe. Tikadero tenge tapucha.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera, vanovawo munyori munyaya dzezveutano bato rinopikisa reMDC Alliance, vachitaura vari parunare kukwekwe. Vanhu vakawanda munyika nekunze vari kubatana mukuchema mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu chamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga avo vakashaya nezuro kuSouth Africa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Miteme yekutsipika nyaya dzechitororo inofanira kunge iriko, asi isingatadzisi vanhu kuti vave nekodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo renyika. Zvino zviri kuda kuitwa nehurumende kutsvaga kumbunyikidza nekutsipika mashandiro anoita vemasangano akazvimiririra, kukanganisa kudzosera shure budiriro yangaiva muZimbabwe, nekuti masangano akazvimiririra anobatsira zvakanyanya muri yeZimbabwe.
Iro izwi ravamavhinga avo vaigara vachitaura zvikuru pazvirongwa zvakasiyana-siyana zveStudio 7. Vamavhinga vakashaya nezuro kuSouth Africa mushure mekurwara kwenguva pfupi nechinofungidzirwa kuti chirwere cheCovid-19. Kushaya kwavamavhinga kwasiya vanhu vakawanda munyika vaine misodzi pamatama, zvikuru sei vanoshaya avo vavaimirira kana vachikorerwa kodzero dzavo. Gweta vachidzidzisa paKent University, Dr. Alex Magaisa, vakaziva mufi kwenguva yakareba, vati vave munhu akashinga.
Shoko rekushaika kwa dewa mavhinga rati baya panyama nete. Vamavhinga munhu anga achimirira kodzero dzevanhu nechido uye neushingi hwakanyanya. Vaiziva kuti basa ravo raigona kuvapinza munjodzi, asi vairamba vakamira vachimiririra kodzero dzevanhu. Ini dewa ndaimuita munin'ina semukomana akakura tichiona kubva ari kuchikoro achizoenda kuUniversity of Zimbabwe ndokuzotanga kushanda achimirira kodzero dzevanhu. Mukomana aingogara achiti mukoma isi tichingotiwo munin'ina. Munhu aitaiti munhu akabva kuvanhu, nekuti anga aine tsika, anga aine rukudzo.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda, vati nyika yarasikirwa negamba.
Ndomagamba, ndomahero eZimbabwe, nyika yeZimbabwe ekurwira rusununguko, ekurwira kodzero dzevanhu. Mukomadhewa vanhu, munhu aishanda aida nyika yake, munhu akabatsira vanhu vakawanda zvikuru munyika yedu yeZimbabwe. Hapana usingamuzivi kubva kuna Chingwezi kana Mutoko, kupi nekupi munhu akabatsira chaizvo. Tinorwadziwa chaizvo kuti mukomadhewa waenda. He was dedicated, wanga aine shungu nebasa ravo, wanga wairifarira chaizvo, waifarira kurwira kodzero dzevanhu vemuZimbabwe kuti dzirembeke dzisambunyikidzwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reZim Rights vadzika maibere, vati nyika yarasikirwa zvikuru.
Mavhinga vanga vari a true patriot, munhu aida nyika yake. Zvaivashungurudza zvikuru kuona vanhu vachidzvanyirirwa, vanhu vachiurawa, vachibatwa zvibharo, vachityorerwa kodzero dzevanhu. Vanga vasingawane hope, vanga vasingazorori. Ndosaka vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu ane voice rainzikwa pasi posi.
Vamwe vati varwadziwa nerufu urwu mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stavile Dewa.
Tiri kurwadziwa sesu takapinda musivil society tiri vana vadiki, tikasvika tikagamuchirwa namukoma Dewa. Vakatibatsira kusvika patiri kuti zvesvikota seta up mainstitutions atiri kulida izvezvi. Vaiva munhu wekuti aisvikirika, vaiva munhu anga asingavhaire, vaiva munhu aitaura nemunhu wese. Sezvamuri kungoonawo kuti vari kuchema from all over the world.
mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition, sangano rakamboshandirwa navamavhinga vamavelas Kumalo, vati varwadziwa zvikuru nekufa kwavamavhinga.
Rufu runosiya vende, rufu runosiya chironda, rufu runosiya tiri pachena.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva, vati vamavhinga raiva gamba panyaya dzekurwira kodzero dzevanhu neutongi hwejekerere.
Vanoziva nhoroondo yemovement for democratic change munhu akashanda kubetsera kunyanya yekufambisa shoko reshanduko munyika muno, nekuti aiva munhu ari clear panyaya yevision yakatanganawa namatongo vana Mogendricha Tsvangirai nevamwe vakasiyana siyana. Munhu anga akamira ari clear in terms of nyaya yekuti munyika muno muite respect for fundamental human rights.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi, vati varwadziwa nekufa kwavamavhinga kunyange hazvo vanga vasingawirirane mumafungiro panyaya yemabatirwo enyaya dzesarudzo dzemabuy elections pamwe nezvirango zvakatemerwa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari muzano PF.
Kunyange zvazvo taiva nemaonero akasiyana panyaya zhinji idzozvo, hazvina chinoita kuti tifare kana kuti tifadzwe nekurasikirwa neupenyu hwavamavhinga. Tinorwadziwa, tabatikana zvikuru, tinochema nemhuri yekwamavhinga, tinochema zvekare nehama neshamwari dzavo, tichiti dei Mwari avazorodza murugare.
Vamavhinga vakaita zvidzidzo zvemutemo paUniversity of Zimbabwe, apo vaivewo mutungamiri wesangano revadzidzi reStudents Representative Council. Vakazoitawo zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu paEssex University kuBritain. Vasati vaenda kunoshanda nesangano reHuman Rights Watch, vamavhinga vakamboshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vari kuJohannesburg kubva muna 2009 kusvika muna 2012. Muna 2012, vamavhinga ndeumwe wavo vakaumba sangano rinoita zvetsvakurudzo munyaya dzeutongo hwejekerere reZimbabwe Democracy Institute. Mumashoko kuvatori venhau, mutungamiri wesangano reHuman Rights Watch vaKenneth Roth vati vamavhinga vakashanda zvikuru kurwira kodzero dzevanhu mudunhu rose rekuchamhembe kweAfrica, uye vaive munhu aive neruzivo rwakadzama. Vamavhinga vasiya mudzimai amai Fiona Mavhinga nevanavana. Vanhu vakaungana kumba kwavamavhinga panhamba 484 St. John Close kuHorton Park muno muHarare. Vari kutaura vakamirira mhuri yekwa Mavhinga uye vari munengena wemufi Dr. Edgar Munatsi vaudza Studio 7 vari kuBritain kuti vachiri mubishi rekugadzirisa urongwa hwekuradzikwa kwemukoma wavo, vozozivisa veruzhinji kana urongwa hwacho hwanyatsoti tsvikiti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Pakati pevagari nekanzuri yemutare kuendirira mberi panyaya yekupa imwe kambani yekuchina mvumo yekuchera matombo pane rimwe gomo mudhorobha iri. Mutori uri nawo Lloyd Amoyo anoti panyaya inotevera.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandri vaudza Studio 7 kuti chinangwa chekanzuru yavo ndechekuti tsvage dzimwe nzira dzekukwezva vemabhizinesi kuti vatange mabasa muguta iri.
Semunongoziva kuti malocal authorities tinongorarama nemari dzemaredzi nezvimwe zvakadaro. So in trying to find another revenue stream, takaona mukana iwoyo wakakodzera avo kuti tiwane quarry mine.
Vatandi varambawo mashoko ari kutaurwa nevamwe ekuti kambani iyi ichakanganisa zvimwe zvivakwa zvakakosha muguta iri.
Tine matenge edu aripo, tine dzimba dziri kudanga mvura, hatine feruka pipeline on the other side, less than a kilometer away. So zvese izvi takazvitora into account. So reva izvoti pataizonopa contract yedu kune munhu, ndova zvinhu zvataimutarisira kuti aiwa iona izvinhu izvi hazvifanhi kunge zvichidisturb kwavo nezvimwe zvakadaro. Ndinotenda zvikuru nekutaurwa kwazviri kuita kuti tikatarisa tinoona isusu mari yataiva chaja pagore. Malice fees imari dzinoreviewa zvakanyanyisa nguva nenguva, ende pamwe pacho tinenge tichitarisawo zvinhu zvakati siyane siyanei panguva yatinenge tiri. Because malice fees 7,500 ari kutaurwa aya ngeye pagore, pati pane mari inobhadharwa pamwedzi pamwedzi. Yatinotarisirawo zvakare kuti patinoita mabudgets edu, patinoita mareviews edu, inogonawo zvakare kuitwa reviewed.
Asi vanomirira vagari vakaita semukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari reUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust UMRAT, Vese Ndube, vari kudya magaka mambishi vachiti kanzuru haina kutanga yagara pasi nevagari.
Mbogari vagari veUMRAT tinozova kushungurudzika nechinhano chakatorwa necity council chekuti iite lease redanga mvura kumachina for mari ishomashoma $7,500 pagore kuti vaite kwari yavo. Makomba tanoita nawo munzvimbo yemamutare, mukatarisa kuchikanga kune makomba akangofinzwa but vanhu vari kutofiramo mountain rise. Mukatarisa kune kwari futi dzeyakambabanonwa yekudanga mvura ya makomba acho totoshaya zvokuita nazvo. Saka makomba aya anokanganisa nzvimbo dzatinogara, environment chaiyo. Makomba aya anokanganisa safety yevana nevagari munzvimbo idzi.
Mukuru wesangano revechidiki vanorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reManikaland Youth Assembly Maya vajusa kudederedzwa, vaudzawo Studio 7 kuti vacharamba vakamira semusambangwena.
Tiri panyaya iyo yegomo iroro seManika Youth Assembly tabatikana zvikuru nokuti takambotaura nekanzuru vakatipo go ahead yekuti tisime miti mugomo imomo. Nhasi taakuona kambani yakuuya ichidestroya miti imwe yatakatosima.
VaJames Mfumi vesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakatikomberedza reCenter for Research and Development CRD vanoti kanzuru yasungirwa kutanga yagara pasi nevagari pasati paitwa chibvumirano chekuti kambani iyi ichere matombo. Mukuru webazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda nezvakatikomberedza reEnvironmental Management Agency EMA mudunhu reManikaland vaKingston Chitotombe vanoti ongororo yavakaita yakabudisa pachena kuti Freestone Investments yakaita zvose zvinotarisirwa kuitwa pasati paitwa basa zvinosanganisira gwaro rinodiwa rinonzi Environmental Impact Assessment.
Saka document rakasabmitwa sure yanga yasevenza kumishini.
Vachitotombe vanoti Freestone Investments ikachikora chibvumirano chayakaita nekanzuru inotorerwa rezinesi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vabereki vemwana ane makore 10 nemashanu Ethan Crumbley uya akauraya vamwe vana vechikoro vana vaidzidza navo kuMichigan vakasungwa nezuro muguta reDetroit. VaJames Crumbley nemudzimai wavo Jennifer vange vachitsvagwa nemapurisa kubva zvavakatadza kuenda kudare nemusi wechishanu uko vaipomerwa mhosva dzekuponda sezvo vari kunzi vakapa mwana wavo mukana wekuva nepfuti uye kusazivisa mapurisa kuti mwana wavo ainge aine matambudziko mupfungwa. Vaviri ava vakasungwa kwapera mazuva matatu mwana wavo auraya vamwe vake paOxford High School muOxford kuMichigan. Mutungamiri wenyika yeGambia vaAdama Barrow ndivo vakatungamira nemavhoti mashoma averengwa kusvika pari zvino musarudzo dzemutungamiri wenyika iyi. Vabaro varikwikwidzana nevanhu vashanu kusanganisira vaive chipangamazano chavo vaOsunawo Dabo vari kunzi ndivo vari kutarisirwa kukwikwidzana navo zvakasimba. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi Mike ari kuita hurukuro naDr. Chido Dziva Chikwari nezvematambudziko anotarisana nevechidiki munyaya dzezveutano zvikuru takatarisana nechirwere cheHIV AIDS. Zimbabwe musi wa1 zvita yakabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revanorarama neutachiwana hweHIV AIDS kana kuti World AIDS Day. Dr. Chikwari vanoti vechidiki vanosangana nematambudziko akawanda mushure mekubatwa chibharo kana kuita bonde risina kudzivirirwa. Regai tinzwe hurukuro yaitwa naDr. Chikwari naMike Hove.
Isusu tinoziva kuti vana vechidiki vari kuita zvepabonde sezvo tatanga kutaura kuti mateenage pregnancies munguva yelockdown akawedzera uyezve kune you know evidence nehombo irikubuda kuti HIV muvechidiki irikutapurana zvakanyanya uyezve iyo anonzi ma STI ma sexually transmitted infections arikuwanikwa kuvana vechidiki akawanda. So iyo hi evidence yekuratidza kuti vana vari kuita nezvepabonde. Asi sezvataura kuti munyika muno Zimbabwe chino chinotarisirwa pasi vana vezera iroro havatarisirwa kuti vanofanira kunge vachiita zvepabonde uyezve mutemo unotaura kuti zvoni kana mwana achida kubatsa kuwana maservices sezvauri kutaura anofanira kuenda nemubereki. Asi tinongoziva kuti inyaya yakaoma kutanga nyange nini nezera rangu kuti nditange nyaya iyoyo yepabonde nemubereki wangu chinhu chakaoma. So mutemo watinawo chaunoita ndechekuti kana mwana asingakwanisi kutaura nemubereki chaachaita ndechekuti achaenda achinoita zvepabonde nerwezeri asina macommodities aya anobatsira kuti adzivirire. Hakwanisi kuwana makondom, hakwanisi kutaura nemubereki, so anoita bonde asina kudzivirira zvomuwedzera risk yekubata utachiona hweHIV, risk yekubata maSTIs nerisk yekubata pamwiri. So vakatanga kutaura nyaya iyi vari kuda kuadresa ishu iyoyo yekuti zvoni tiri kuona kuti tine dambudziko, mutemo wedu hausi kubatsira padambudziko ratinaro, toita sei kuti tibatsire vana vechidiki.
Tichipedza huruku redu Dr. Dzivatwari, ndanditumbira kuti mukande mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri vose.
So chandingatanga ndechekuti sevanhu vanoshanda mune zveutano, whether tiri mahealthcare providers, ivo vanogadzirisawo mitemo yedu maminista nechechi, tofanira kutarisa kuti mutemo watinawo uri kubatsira here vana vechidiki. Kana taongorora ipapo tichiona kuti data ratinaro yekuti vana vari kuinda uta vari kuita zvakati nezvakati nemutemo watiri kuita zviri kuringana here. Kana taona kuti hazvisi kuringana tiri kufanira kutsvaga nzvimbo nenzira yekuti tibatsire vana vechidiki vari kusangana nematambudziko atataura. Sevabereki chandokurudzira ndechekuti tinofanira kunge tichikwanisa kutaura nevana vedu nenyaya dzepabonde tichivarayirawo kuvaratidza kuti hongu chatinenge tichida ndechekuti mwana wechidiki azvichengete asaite zvepabonde. Asi kune vamwe vari kuzviita vanofanira kushandisa nzira dzekudzivirira. Hakuna chakanaka chekuti unenge uchifungidzira kuti mwana wako hazvisiri izvo zvaari kuita asi usina kupa information yekubatsira kuti kana asangana netsaona yakadai o kana asangana nesituation yakadai anozvidzivirira nekuzvichengetedza sei. Kune vechidiki chandokurudzira ndechekuti hongu pamwe tinenge tichifunga kuti tiri kutamba but munzira dzatinotamba tinosanganawo nezvakawanda. Sevechidiki unofanira kunge iwo uchizvichengetedza nekuzvidzivirira. Ariko maservices anobatsira vechidiki enda munotsvaga izvozvo makondom aripo asi esai kuti zvoni ane malong term effects mazhinji achona ukatora anokudzivirira panguva ipapo. Kana usisade kushandisa uchidawo kubvisa vana vako mune ramangwana unokwanisa kurega wotoita vana vako zvakanaka.
Ko avo vari kutsvaga maservices aya kukura nezvavo vanokwanisa kumawana?
Maservices mazhinji ariko econtraception efamily planning anowanikwa kumaclinics tingatoti ese muno muZimbabwe. Kana ukaenda pakliniki page kune paunogara unokwanisa kuwana maservices iwayo.
Dr. Chido Dzivachikwari vachitaura naMike Hove weStudio 7 muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvaka are muchirongwa chezvechitendero. Umwe mutereri Lawrence Munyori ari kuEast London kuSouth Africa anoti ane mubvunzo unobva muhurukuro yatakaita namufundisi David Simango zvondo rapera. Chii chanetsa Lawrence?
Kuno mumwe mubvunzo unondinetsa unoti pana exode ndinovana nokuda kwezvii zvamadzibaba avo kusvikira kudzo vechitatu nevechina vavanondivenga. Saya zvinoreva kuti inini baba vangu inini kana vana sekuru vangu kana vakatadza mhosva inouya kwandiri here? Sezvizvi ndava kunamata mhosva icharamba ichiuya kwandiri here? Apo ndipanoda kunzwisisa panondinetsa nokuti ndakunamata. Kasi baba vangu nanasekuru vangu kana vaita zvakaipa, madzibaba angu madziteteguru angu kana aita zvakaipa, saa mhosva inongoramba ichirehwa pandiri here? Ndipane mubvunzo wangu ipapo.
Reverend Smango, zvadzoka kwamuri zvakare.
Ai manheru akanaka ai baba wandene vatereri vedu. Mubvunzo wakanaka. Pana Exodus chapter 20 pa verse ya 5. Mwari unoti iye ndiri mwari une godo. Ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzi baba avo kusvikira kurudzi rwechitatu nerwechina rwavanondivenga. Saka ngatichiona indima inotevera mushure memashoko iwaya. Mwari unoti iye pa verse 6. Ndichiitira nyasha vane zvuru zvamazana. Vanondida vanochengeta mirayiro yangu. Saka pano Mwari anotiratidza kuti kutonga kwake ndekwekuti kana vanhu vasingatendeuki unovarova kusvikira kurudzi rwechitatu nerwechina rwavanondivenga, kureva vanhu vasingatereri vasingatevedzeri shoko rake. Asi manje unoti ndinowanira nyasha vane zvuru zvamazana, kutaura kuti Mwari anoda kuti vanhu vatendeuke. Uyu murayiro patiri kuverenga zvokutoti tikaverenga kuna muprofita Ezekiel chapter 18 tikaona pavhesi number 20 panoti ipo mweya unotadza ndiwo uchafa, mwanakomana haangavi nemhosva yezvakaipa zvababa vake, nababa havangavi nemhosva yezvakaipa zvomwanakomana wavo. Kururama kwakarurama kuchava pamusoro pake, nokuipa kwakaipa kuchava pamusoro pake. Asi kana wakaipa akatendeuka pazvivi zvake zvose zvaakaita, akachengeta mitemo yangu yose, akaita zvinorehwa nomurayiro nokururama, zviro kwazvo uchararama, haangafi. Kudarika kwake kwose kwaakaita hakungarangarirwi pamusoro pake. Uchararama nokuda kwezvakarurama zvaakaitirwa. Saka tinoona pano kuti Mwari anoda kuti vakaipa vatendeuke kuti vawane kururamisirwa nokubatsirwa. Saka munhu angapiwe mhosva nokuda kwoumwe munhu sezvataverenga pana muprofita Ezekiel. Saka tikaenda kuNew Testament munozoona kuti kuna vaRoma kana munhu agamuchira Jesu Kristu somuponesi wake haangagoni kuti aroverwe zvivi zvoumwe munhu, nokuti pachapter 8 verse 1 yavaRoma inoti iyo, naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kuna vari muna Kristu Jesu, nokuti murayiro womweya woupenyu muna Kristu Jesu wakandisunungura pamurayiro wezvivi neworufu. Saka murayiro wezvivi neworufu uyu ndouya wataverenga uya waJehovha Mwari paari kurova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Asi nokuda kwokuuya kwaKristu Jesu panyika, vanhu ava kana vakatendeuka havachagoni kuroverwa zvivi zvamadzibaba avo, nokuti mumwe nomumwe anotongwa sezvaakabata. Hakusisina kupiwa mhosva kuna vari muna Kristu Jesu, nokuti munhu mumwe nomumwe muna Kristu Jesu anoisa upenyu hwake kuti aregererwe zvivi zvake. Saka pano tinoona kuti kuuya kwaKristu zvekare kunotipa kuti tiregere kuva nemhosva. Kana tava muna Kristu tava zvisikwa zvitsva. Saka tinotenda zvikuru nomubvunzo uyu, tinotenda vahwande mazviita.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu takinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chasimudza mukombe wechibuku Super Cup mushure mekurova Ngezi Platinum 5-3 mumapenalties. Mushure mekunge zvikwata izvi zvaita mangange 0-0 mumutambo watambirwa kumandava stadium kuzvishavane. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19, vamwe vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vachibatwa nechirwere ichi nezuro. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoshaya. Kunetsana pakati pevagari nekanzuro yemutare kuendirira mberi panyaya yekupa imwe kambani yekuchina mvumo yekuchera matombo pane rimwe gomo mudhorobha iri. Tabva tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.